Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 14 2024. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda mumisangano yeIMF neWorld Bank muWashington DC kutanga mangwana. Mamwe madzimai osungwa achinzi akasveredza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube naGavhana weRBZ vaJohn Mushayavanhu vari muno muWashington DC kumisangano ye2024 Spring Meetings yeIMF neWorld Bank. Misangano iyi inotanga mangwana ichipera musi weMugovera. Misangano iyi yakanangana nekutsvaga nzira dzekudzikamisa upfumi mushure mematambudziko akasiyana-siyana anga akatarisana nenyika dzepasi rino, uye kupachatariswawo nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze nezvikwereti zvine dzimwe nyika. Vamangudya navamushayavanhu navaNcube vari kuuya panguva iyo RBZ ichangobva mukuparura mari itsva yakonzera gakava munyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata chipangamazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Misangano iyi yakakosha zvakanyanya nekuti misangano inoumba remangwana repasi rese. Misangano inotaurwa matambudziko atinawo senyika sepasi rese nekuti matambudziko iwawo ogadziriswa sei.
Tiri kuonawo kuti kune gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube naGavhana weReserve Bank. Munoona here vachikwanisa kuita mumwe musanganowo yakakoshawo kumicheto yemusangano iyoyi zvinozosimudzira nyika?
Pese pese panowanikwa mikana panotoda musangano kuti itoitwa vanhu vaone kuti vofambisa sei nyika yedu. Munoziva tine matambudziko ekuti takakambirwa kuroko nenyaya dze zvirango zveupfumi nenyaya dzekuti ukama hwedu nenyika kunyanyanyanya nyika dzekumusoro kunana America dzekuwest ukama hauna kunatsokuita zvakanaka. Asi tiri kuona pane shanduko iri kuita paupfumi hwenyika hwepasi rese kuti upfumi hwakunyanya kufambiswa nenyika dzekumabvazuva uko dzapanoda kuti nedambudziko ratiinaro parumana patiri apa panzi pawanikwa mukana woga woga utoshandiswa mukana iyoyo kuitira kuti tigogona kuwana vatinoshandidzana navo.
Tiri kuona kuti iyo America inodyidzana zvakasimba nechina. Ko Zimbabwe ikangotarisa divi rimwe chete pane chingabuda here?
Hatina watinoti hatigoni kufambidzana naye. Tinogona kufambidzana nemunhu wese. Ndo zvakataurwa nemukuru wenyika akati friend to all, enemy to none.
Chipangamazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanodzidzisa paDurban University of Technology muzvina fundo Gift Mugano. Tikatanga nekuvabvunzavo nezvekukosha kwemisangano iyi.
Mazuva anaya kune matambudziko ekuti pasi rese hatisi kukwanisa kusimukira zvakanaka nenhau yatingati geopolitics. Hondo dziri kurwiwa kuIsrael nePalestine. Taona Iran vane hondo futi neIsrael. KuRussia Ukraine war tiri kubuda muCOVID-19 asati apedza matambudziko eCOVID-19 akavhiringidza pasi rese upfumi hwenyika. Saka madiscussions iwaya ndoanonge achionesana nyika pasi rese vachipuwawo chipanga mazano neIMF. Isu todzoka kumusha kwedu tinofanira kuzouyawo tine chitakabata chatinozouya tichiti taakunoimplementa kuZimbabwe kuti tisasara kumashure.
Tichitarisawo kuti Zimbabwe ichangobva kuparura mari itsvai, IMF ichiti iri kumboongorora kuti zviri kufambawo sei, munoona nyaya ichibudawo here kumucheto wemusangano uyu?
Kazhinji masadline ndokwavaifanira kunge vachitaura nyaya idzodzidzi dzemari itsva, nekunzwawo mafungiro eIMF nawo echikwereti chenyika chia chatingati national debt, nekuti vanofanira kutibatsira kuti tikwanise kuita debt resolution kana kuti wirirano yekuti torongedza sei, toronga sei urongwa hwemari kutibhadhara chikwereti. Asi ndinoona kuti machances eisu senyika tinyase kunzwisisana neIMF kuti tikwanise kudiscussa nyaya idzodzidzi pachati nesei, nekuti mukatarisa kumashuroko musi wa15 October 2023 IMF yakanyora gwaro yavanoti Article 4 Staff Monitoring Report yeZimbabwe. Vakataura kuti isu seIMF hatichabatsiri Zimbabwe nyaya yechikwereti chavo chedebt chitakatorambidzwa nemashareholders inoAmerica, nekuti chikwereti cheZimbabwe chabuda chakuita unsustainable, chakurisa.
Ko zviri kutaurwawo neZimbabwe kuti iri kuda kuti vamwe kuti pamusangano weZimbabwe inofanira kukoshesa urongwa hwekudyidzana nenyika dzekumawirira nenyika dzekumabuda zuva, nekuti ndo dzine upfumi hwaakusimukira kunyanya kudarika dzekumawirira. Munoona sei mashoko yayo?
Zimbabwe inofanira kuita ukama nenyika dzese pasi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Mamwe madzimai mapfumbamwe akasungwa svondo rapera achipomerwa mhosva yekusveeredza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa kuWatsomba Business Center kuManicaland. Madzimai aya ari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare mukupera kwemwedzi uno. Madzimai aya anonzi ainge atadza kuwana zvimwe zvaipiwa vanhu pachena namai Mnangagwa, zvinosanganisira hembe nechikafu. Mapurisa akavaendesa kujeri kuMutare Central akavapomera mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, vachinzi vainge vachida kukonzera nyonga-nyonga. Asi madzimai aya ari kuramba mhosva iyi achiti akatanga kubuda paitaurwa namai Mnangagwa, kwete kuti vakavasveeredza. Muna 2017 pane imwe nyaya yakadai vamwe vechidiki veZANU PF vakambomiririrwawo nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR, vakasungwa vachinzi vainge vasveeredza amai Grace Mugabe vaive mudzimai wemutungamiri wenyika panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe. VaMugabe panguva iyi vakashora vaMnangagwa vaive muteedzeri wavo vachiti ndivo vainge vapesvedzera vechidiki ava. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta riri kumirira madzimai aya vari nhengo yeZLHR vatatenda Sigauke.
Mushure mekuvaisa pamberi pedare vakanzi vadzoke musi wa8 April nyaya ichizoenderera mberi mushure mekunge varamba mhosva iyi. Saka musi wa8 April totarisira kuti nyaya ichapfuurira mberi, vakabva vapiwawo yatinati bail free bail nekoti.
Asi pasi pebumbiro remitemo munhu akaratidza kusafara nezvinhu zvinenge zvichiitwa nemunhu akaita semutungamiri wenyika kana mwo zvake, kutyora bumbiro remutemo here?
Tinotarisira zvedu kuti pamutemo wedu vanhu vange vachisununguka kutaura mashoko kana kuratidza kuzviexpressa kutaura zvavanenge vachida kuti vataure. Asi muzvakarewo mutemo medu mhosva iyai inonzi disorderly conduct irimowo, asi ine zvainotarisirwa kunge zvinge zvichinzi zvaitika. Saka totarisirwa kuti patichaenda pamberi pedare zvichange zvichizoongororwa kuti zvavakaita zvacho ndezvipi zvinoita kuti vanhu vapomerwa disorderly conduct dare vachizoisa mutongo. Asi pakutaura kwemadzimai avanoita sekuti vari kuramba mhosva izvi.
Saka vari musungwa vari kuti vaibatwa sei?
Apa kutaura kwedu havanazvo zvavakachema-chema nazvo pausungwa hwavo, asi vakavanhuvatiraitarisira kuti kuda vakasungwa musi wechitatu vakazononomiswa pamberi pedare vagara muusungwa ndfungwa kwemazuva maviri. Saka taichitarisira kuti hedu kuda neimwe nzira vangadai vanomiswa pamberi pedare nekukurumidza.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaTatenders Gauke vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare kwaMutare. Tichiri panyaya iyi, tabata Gweta uye vakarerekeravo kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga, pasina kuti mudhana ari kuadhivhisa gungano, chero pakaungana vanhu ukakodzera nyonga-nyonga unosungwa. Hazvina basa kuti ndiana watu kana wasvereredza, asi kuti watau wasvereredza munhu unosungwa. Nekuti tinofanira kuprotekta zvinoti pachirungu dignity yemunhu inoprotekt kana mutemo uchinge wapindira nekukudzidzisa nekukubhadharisa zvinofanira kubhadharwa murango wakafanira kuti mangwana kana usingawirirani nezviri kuitika unongosimuka uchienda.
Asika semudzimai vaisafanira kupindira here apa mai Munangagwa, nekuti madzimai ari kuchema chemawo kuti akagariswa mujeri achisiya vana vari kumba.
Mai Munangagwa havana kutoura vanhu vachisungwa, havana kutoziva kuti pane vanhu vasungwa, ende havana kusungwa kunzi mavhiringi dzamai Munangagwa, vakasungwa nemavhiringi dzarunyararo. Chamunofanira kuziva ndechekuti kana munhu achinge asungwa muZimbabwe haana kusungwa nehurumende, asungwa nenyika, mapurisa anenge akamirira mutemo wenyika.
Asika iyo nyaya yekuti vanhu vanenge vachidaidzira zvavanoda munhu achitaura tinoiona ichiitika kuvatungamiri venyika, kungave kuBritain kwamuri, kuno kuAmerica kwandiri, kana kunana South Africa, asi pasina anosungwa.
Izvi zvoita neunhu wenyika iyoyo, hatingatore unhu hwemubhini hwedzimwe nyika toisa munyika medu, nekuti kuAmerica vadaidzira vakasasungwa, kana kuti kuBritain vadaidzira vakasasungwa. Izvozvo zvakasiyana, nyika ine mitemo yayo.
Gweta uye vakarerekera havo kuZANU PF Dr. Masimba Mavaza vachitaura vari parunare kuLondon. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau padandemutande reX yaimbonzi Twitter, vachiti mukuru wemapurisa Commissioner General Tandabantu Godwin Matanga vatambira chikumbiro chemumwe mupurisa wekusiya kobvu chekuti aendeswe kukamba iri pedyo nekadoma sezvo aine mwana akaremara anoda kuti agare ari pedyo nevabereki. Mwana uyu ari pachikoro cherubatsiro Zimke mukadoma. Asi mukuru wemapurisa kuMashonaland ainge apindura chikumbiro chemupurisa uyu chekuti aendeswe pedyo nekukadoma achiti anokwanisa kusiya basa kana kuti ogara kwaari iko zvino kuChalala. Mushure mekunge tsamba iyi yaburitswa pamadandemutande akasiyana-siyana mapurisa achishorwa, vanyati vati vaMatanga vati mapurisa kubazi remagariro evashandi kana kuti human resource vagadzirise nyaya iyi. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wemauto eIsrael vaDaniel Hagari vati nyika yavo yakwanisa kuzvidzivirira kubva kundege dzemhando yemadrones uye zvombo zvemuchadenga zvakatumirwa neIran kunoirwisa. Zvombo zvinodarika mazana matatu izvi zvakakandwa kubva muIran, Lebanon, Yemen neSyria. Israel inoti musikana mumwe chete akakuvara mukurwiswa kwayo neIran. Iran inoti iri kutsiva kuurayiwa kwevakuru vakuru vemauto ayo nevamwe pamuzinda wayo weSyria. Asi Israel haisi kuramba kana kutenda kuti ndiyo yakauraya vakuru vemauto veIran ava. Nyika nomwe dzakabudirira dzeG7 dzichitungamirirwa neItaly dzadaidzira musangano wechimbi-chimbi nhasi kuzeya nyaya iyi. Israel inoti yabatsirwa neAmerica, United Kingdom neFrance kudonedza zvombo zvakandwa neIran. Masangano anobatsira nechikafu anoti vanhu vakawanda vanogona kufa nenzara muSudan, umo mune hondo yave negore. Hurumende yenyika iyi iri kurwisana zvakasimba nechikwata chemauto chakaipandukira cheRapid Support Forces. Vanopa rubatsiro vanoti nyika dzakawanda dzave kungotarisa zviri kuitika muGaza dzichisiya matambudziko atarisana neSudan. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eyeEduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantu.
Tine urombo vatereri makaterera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tichakupai hurukuro yaitwa naTaboka Ncube isiri yeNdebele, asi iko zvino regai tichiende kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Mani raka naka vatereri, ndini tanono kawande, di chiku chingamiza ene mufaro, mchurukwa chedu cheze chitendero. Tisingapedzi nguva, nhasi tina pasta chawasarira vanoda kutipa maonero avo pamusoro pemashoko atakanzwa kubva kuna muzvare mudewe pamusoro pechivanhu nechikristu. Taurai tiwe pasta chawasarira.
Vati havo zvakasiyana, hongu iyi ndinobvumirana navo kuti chitendero chechivanhu nechechikristu zvakasiyana, asi zvakasiyana zvishoma. Ndinodaro nokuti vadzoka pekuti vanoti tapedza kutaura madzitateguru tinozopa kuna musika vanhu. Sezvatinongoitawo isu maKristuwo zvekare, tinonamata tichipa kuna Jesu, Jesu otisvitsira kuna musika vanhu. Saka ndiri kuona chete changoshota pakati pedu navatatenda mudewe kunzwisisa nhaka inogara, inorarama, inozoramba ichigona kuteedzwa negeneration inotevera iwo vatatenda mudewe vasisipo. Nekuti mukatarisa muchaona kuti chivanhu chinonamata chichitevera dzinza remadzitateguru edu, zviri kuratidza kuti kunodzima kwazvo kana kunopera kwazvo pavari kuchema-chema kuti vana vari kurasika, varasika manamatiro edu. Chakonzera kurasika ndechekuti yakaita nhaka isingagone kurarama kunguva yakareba, nekuda kwekuti madzinza anoramba achiwanda achizvarwa nekuteedzana kwawo nekuteedzana kwawo nekuteedzana kwawo. Zvekuti tikada kuataura isu vegeneration yamanje neyavo ivo yavari, zvichida vakanditi ndidetemberei kana kuti ndinamatirei munamato wenyu muchiteedza madzinza, ipapo havagone kutoataura ese kuti vasvike pana musika vanhu. Saka kureva kuti tikati tizvinyore pasi, richava bhuku richakurisa zvokuti zvichida tichatadza kutoritakura kuti tinodzidzisa vanhu. Takamira mavari tichivaudza kuti takatangira pana poshi tikaenda pana piri tikazosvika pana tatu. Bati Mwari vakauya neuchenjeri hwakangwara zvokuti unosimplifya chinamato chitendero kuti chiendeke chirarame kugeneration, every generation yese inotevera kushikirira kutonga kwaMwari kuchizodzika panyika.
Saka chinodiwa apa chii, pastor chawasarira? Totarisa kupi munyaya iyi?
Ndirikuti inini chiri kungodiwa apa chete ini navatatenda mudewe kunzwisisana kuti Mwari watinonamata mumwe chete, asi nzira yatiri kushandisa nayo pane ari kuenda neiri kure kwete ari kufamba iri padhuze uye inochengeteka igova nhaka yekuti ndinokwanisa kudzidzisa wangu mwana mwana wake kudzidzisa mumwe mwana mumwe mwana achidzidzisa mumwe mwana zvisingamuremeri kuzvitakura nyaya yedu ichidzoka pana musika vanhu saka ndinonzwisisa kuti handione vamudehwa vachiti zvakasiyana asi changosiyana manamatiro matakuriro atinoita mwari wacho nemaintrojisiro atinomuita kuvanhu kuti ave nhaka inogara
tingati tine nhoroondo yakakwana here pamusoro pemanzinza atinovimba nawo
madzinza atiri kutevera aya tichiadetemba muzita rawo kuti tigosvika kuna musika vanhu zvichida hatina nhoroondo yakakwana yemunhu iyeye achirarama panyika yemabasa ake atingataura nezvawo semabasa ajesu atinotaura nezvawo chatinongoziva chete ndechekuti nditateguru nekuti wakabereka ini but iye wacho ane aksesi here yekuti anzwikwe kana kusvika kuna musika vanhu kana tisingazive tsika dzake dzaairarama panyika nekuti tese tinozviziva kuti chinhu chinokosha pakati pedu kukudza munhu tevera mirayiro ine gumi usauraya usaba usapomba yese yakakwana hongu ndinoziva hangu kuti kune vamwe vanotaura kuti kuchivanhu zviriko midzimu yedu inotiudza mirayiro ine gumi asika here here tine chokwadi chekuti vatiri kupira nyaya dzedu ava pakati pedu ava vatiri kuti madzitateguru vakaitakura here mirayiro ine gumi vakafamba nayo mukururama zvokuti vanogona kuzotisvitsira nyaya dzedu kuna musika vanhu mhinduro ikadzika
mhinduro toiwanepi pasta chavasarira toita sei apa
ipapapa pada kuti tibatsira nekuongorora zvakanyanya navatatenda mudehwe kuti vapanzwisewo iniwo ndichinzwisawo zvichitibatsira pakuti mwari wedu naishe wedu musika vanhu wedu mumwe chete asi dzimwe nzira dzatashandisa kunosvika paari pane imwe ichatadza kunotisvitsira nenguva imwe ichatisvitsira nenguva asi ndinotende hangu muna kristu mumwe chete wanhinhoroondo yandinoziva wakafamba panyika asina mhosva yaakatadza zvakatiratidza simba riri maari kuti chikristu nechivanhu zvine kusiyana masimba azvo nekuti kana vari madzitateguru nhasi hapana akamuka vese vakafa vakarovera pasi hapana chakatakaona chekumuka kwavo zvakarova zvakadaro saka ndinoti naipapo tidzidzisane mwari varamba vari pakati pedu musika vanhu varamba vari pakati pedu amen
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinotenda pasta chavasarira nemashoko avo kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuzivisa vamwe mune zvechitendero tumirai maaudhio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda Tanonoka Wande uye chikwata chechristlike choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino regai tichidzokera kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki
ndinoku gamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesonde regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Mendile Rato Lusava avo vanova murongi mukuru wesangano reDomestic Workers Association of Zimbabwe kana kuti DWAZ ngatinzwei vachitsanangura
zuro taiva nemhemberero kuJamison Hotel kuHarare tichipemberera vadzidzi vedu 100 vakakwanisa kuita course yeDomestic Worker iyo yataibatsirwa nethe Embassy of Canada through their Canada Funds for Local Initiative Program. Taiita zvirongwa zvecooking and baking, housekeeping, gardening and caring for family members and pets.
Paiva nemuripo wekubhadhara zvidzidzo izvi here?
Program yedu hapana vaibhadhara kudzidza kana kuti kubhadhara school fees aiwa. Program yedu yanga iri funded ne the Canadian Embassy. Vane chirongwa chavo chavanoti Canada Funds for Local Initiative. Naizvozvo vanokupai mari kana vakupai mari munoimplementa program yenyu kusvika pokupedzisira ndo vanenge vachibatsira. Kana membero dzataive nadzo nezuro takabatsirwa neivo veCanada. Tinotenda zvekare nekuti ambassador we Canada muZimbabwe angariko kumemberero idzi.
Kuita zvidzidzo izvi kwakakoshera chii?
Tikatarisa vashandi vemumba vazhinji Vanhu vanotarisirwa pasi asi basa ravo rakakosha. Tinotarisa zvakare tichiona kuti hakuna zvikoro zvinovadzidzisa basa, asi vazhinji vavo vanenge vachibva kune background yakasiyana nevanenge vachinoshandira. Munhu anenge achitorwa achibva kumusha achinzi auye kuzoshanda kana kuborodheo, anosvika achinosangana nezvimwe zvikafu zvaasati ambobika muupenyu hwake. Mumwe anosvika achishandisa equipment kana kuti mishina yaasati amboona muupenyu hwake. Ndizvo zvinokoshera zvidzidzi izvi. Zvinoita kuti munhu avhurike njere, adzidziswe zvimwe zvinhu zvaanga asati akuziva zvinomubatsira pabasa. Nezoro tine vanhu vakauya vakapupura kuti zvidzidzo izvi zvavabatsira sei. Vamwe vakavedzerwa mari, vamwe vakatochinja mabasa vapa nemamwe mabasa ari nani. Vamwe vaane ruzivo rwakawanda kudarika rwavanga vainaro pakutanga. Zvidzidzo izvi zvakakosha nokuti tinoona kuti dzimba zhinji munyika medu dzinotungamirwa kana nekuchengeta nana anti nana anko ava. Asi vana anko kazhinji kacho havana mukana wokudzidzira basa iri. Programu yedu inobatsira kuti vawedzere nokukwenenzvera ruzivo vagonyatsoita basa ravo zvakanaka.
Vamwe vangada kuziva kuti zvidzidzo izvi zvakaongororwa here nehurumende, uye vamwewo vangada kuti vadzidze vanogona kukubatai sei?
Takaita karikulamu yedu tichibatsirwa neInternational Labour Organization, takabatsirwa zvekare neMinistry of Higher and Tertiary Education muZimbabwe. Tinoshandidzana pamwe chete neMinistry of Youth. Tinawo maprogramu nemacourses iwawo anokava maclasses for atambotaura cooking and baking, gardening, caring for family members and pets nehousekeeping. Chirongo chatakapedzisira kuitwa changa chiri sponsored kana kuti vanhu vese vaiita vakabhadharirwa. Asi chirongwa ichi chakapera, tine vazhinji vari kubvunza kuti chirongwa chakadai chinoitwa rini zvekare. Tine urombo, programu idzidzi dzinongoitwa kamwe chete dziri dzekubhadharirwa. Asi kana uchikwanisa kubhadharwa nabhosi vako kana kuti uchikwanisa kuzvibhadharira wega wakasununguka kutibata, unokwanisa kutsvaga ve The Domestic Workers Association. Tiripo paFacebook, tiripo paTikTok, tiripo paTwitter, paLinkedIn kana paYouTube. Tinokwanisa kukubatsira, asi unenge wakubhadhara hako kuita kosi yacho. Mari yacho haina kunyanyowanda, asi mari inenge ichidiwa kuti tikwanise kutenga masupplies anoshandiswa pamaclasses aya, zvekare nekubhadhara mateachers anenge achizoya achizokudzidzisai.
Kwanhasi togumira pano. Manza hurukuru yataitana muzvare Mhendi Lerato Lusava, avo vanova murongi mukuru weDomestic Workers Association of Zimbabwe. Ndinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Simba Bora yarowa Dynamos 1-0. Tel 1 yarowa 3-2 neYada. Capes United yaita Mangange 1-1 neZPC Kariba. Arenal Movers yaitawo Mangange 2-2 neFC Platinum. Kuchiti Chegutu Pirates yarowa Wange 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gavhuna weRBZ vaJohn Mushayavanhu negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muWashington DC, umo vari kutarisirwa kutanga mangwana kupinda misangano yeIMF neWorld Bank Spring Meetings. Mamwe madzimai osungwa kwaMutare achipomerwa mhosva yekusveredza amai Auxilia Munangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku.